manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gumiguru 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti havasi kunyatsofara neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino. Mutungamiri weMDC vamogen Tsvangirai vanokokera musangano wevatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanodomwa neWHO sa Goodwill Ambassador anomirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhaudzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti havasi kunyatsofara neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino pasi pechirongwa chitsva chebiometric voter registration kana kuti BVR. ZEC inoti iri kuda kuti inyorese vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa ichi. Asi vanopikisa nemasangano akazvimirira oga vanoti havaoni ZEC ichisvitsa uwandu uhu. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai makarau akatanga nekuvabvunza nezvehuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino.
Pari zvino kupera kwakaita zuva ranezuro vanhu vanga vanyoresa vanosvikawo pa 814,000 nyika yese. Asi asiriwo mastation centers esatinawo mamwe panguva idzodzo anga asati akwanisa kuti vatipe kuti vanhu vangani vavanyoresa. Saka tinofungidzira kuti vanongodarika pa 814,000 zvishomanana.
Muri kufara here nehuwandu hwevanhu vanyoresa kusvika pari zvino?
Asitisati takufara nehuwandu hwevanhu ava. Tinofunga kuti vanhu ava vashomanene zvachose. Vanhu vachiri kuzengurira kuya kuzonyoresa. Saka tinoda kukurudzira vanhu vese ruzhinji rwese rweZimbabwe kunyanya kunzvimbo idzo dzatakaita mavoter registration centers kuti ngavauye vazonyoresa. Nekuti kusvika musi wa25 tinenge takusimuka kubva kunzvimbo dzavo takuendawo kune dzimwe nzvimbo. Zvinozoita kuti zvisavaitire nyore kuti vateere kwa tinenge taenda. Saka kupera kunoita svondo rino tiri kukurudzira vese vari munzvimbo idzo dzatakatanga nadzo kuti ngavachiuya vapedzise vanyorese vese. Iye zvino tiri pandingatipa 11%. Tanga tichifungira kuti kupera kunoita chirongwa chedu ichi musi wa25 tinge tasvika pa25%, nekuti ndo 1/4 zvichienderanawo nephase 1 pamaphase 4 atinawo.
Asi tichitarisa iro dambudziko iroro, muchiri kufunga here kuti mungakwanise kuti mukwanise kunyorisa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe?
Vanhu vedu vakauya vese tinofunga kuti tinokwanisa, nekuti mishina tinayo. Chatiri kungoshaya chete vanhu vari kuuya kuti vazonyoresa. Saka tokaramba tichingokurudzira vanhu kuti ngavauye nehuwandu hwavo vauye vazonyoresa. Vakauya vese tinodaira kuti tinosvika namba yedu yatiri kuda ye7 million.
Kuti vanhu vauye kuzonyoresa vakurumidze kubatsirwa, zvii zvavanoda?
Tinoramba tichidzokorora kuti vakurumidze kubatsirwa ngavauye vaine chitupa chavo chinoverengeka. Chingadai chiri cherata, chingadai chiri cheplastic, chingadai chiri chebepa, chinonyatsorakidza zvakakwana mazita avo, kuti vakaberekwa musiwani, nekuti icitizen here kana kuti havazi citizen. Ngavauyezve vaine rimwe gwaro rinorakidza kuti vanogara papi.
Sachigaro isangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
Oh,
Mutungamiri weMDC vamogemtsvangirai nhasi vapinda musangano weMDC Alliance wekuziya nyaya dzemubatanidzwa uyu. Aka ndiko kekutanga vatsvangirai vachipinda musangano uyu kubva zvavaenda kuSouth Africa kunorapwa uko kwavakadzoka svondo rapera. Musangano wanhasi watenderana kuumba makomiti achange achiona zvinhu zvakasiyana siyana kuitira kuti pave nekubatana mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota gore rinouya. Vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vakurudzirawo vanhu vemuZimbabwe kuti vaende kunonyoresa kuitira kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. VaWelsh Mengube veimwe MDC ndovadomwa kuita mutauriri weMDC Alliance basa ranga richiitwa navaJacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe. Musangano wanhasi watanga uchikokerwa navatsvangirai vanova zvakare mutungamiri womubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakadomwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO semunyarikani achanga akamirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases. VaMugabe ava nemakore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa vakadomwa mazuva maviri apfuura pamusangano wezvirwere zvisingatapuriranwe uri kuitirwa kuUruguay. VaMugabe vakaenda kumusangana uyu negurukota rezvekunze vaWalter Mzembi, gurukota rezveutano vaDeft Parrenyatwa pamwe nemamwe makurukota ehurumende yavo. Vachitaura vari kuUruguay, vaMuzembi vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vaMugabe vakadomwa semunyarikani izvo zviri kufadza nyika. VaMugabe vachange vari pachinzvimbo ichi kwemakore maviri uye basa iri haribhadharwe mari. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dziri kushamiswa nezvaitwa neWHO zvekudoma mutungamiri ari kukundikana kugadzirisa nyaya dzeutano munyika make izvo zviri kupa kuti vakuru vakuru muZimbabwe varapwe kunze kwenyika. VaMugabe pachavo vanogara vachibuda munyika vachinorapwa kuSingapore. Vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nhasi vadomwa nemapato anopikisa mana kuti vatungamiri mubatanidzwa mutsva uchakwikwidzana nezano PF musarudzo dzegore rinouya. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mapato mana anoti PDP inotungamirwa namai Lucia Matibenga, Zunde, Dare National People's Party asarudza mai Mujuru kuti vatungamire mubatanidzwa wemapato aya uri kudaidzwa kuti People's Rainbow Coalition kana kuti PRC. Kusarudzwa kwaitwa mai Mujuru semutungamiri wePRC kwave kureva kuti ndivo vachakukwidzana navaMugabe vakamirira PRC musarudzo dzegore rinouya. Amai Mujuru vati vanofara kuti vadomwa semutungamiri wePRC.
Nini pamashoko angu ekutambira kudomwa ndekuti ndiri kuona ndisina mashoko anokodzera kutenda chido charatidzwa nevamwe vangu nemisangano yavo nemasangano avo, nokuti kana iri seNPP hapana chimwe chavaikwanisa kuita kunze kwekungoti wedu president ndiye watingade kuti anga achidomwa.
Vatiwo chave kudiwa kwave kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese sevavhoti nekugadzirisa zviri kunetsa munyika kana vachinge vapinda mumasimba ekutonga nyika.
Tinofanirwa kunge tiri kukurudzira vamwe vedu vari kunze kwenyika kuti vange vachiva nechido chekuya kuzoregister kuti vavhote, kusanganisirawo vari muno vacho kuti vafanira kunge vachizoregisterawo zvakare. Ndofunga ndataura zvakare nemasangano anosanganisirawo nyangwe ini vekupepeta nhau, nyangwe vanoona zvekunyoreswa kwekuti vanhu vavhote, nyangwe vapi zvavo vari muno muZimbabwe. Ndiri kungokurudzira kuti ngatibatanei tese, nokuti chinhu chatiri kufanira kuita ichi chinhu chinokosha chekuti nyika yedu idzokere pakare nekudarika pamberi.
Amai Mujuru vati nhaurirano nemamwe mapato asiri muPRC akaita semapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance neNational Coalition of Democrats dzicharamba dzichienderera mberi nechinangwa chekuti mapoka aya aite chirwirangwe musarudzo dzegore rinouya.
Mamwe mapato tiri kutaura nawo, vazhinji tiri kutaura navo, asi ndiri kungoti nini aiwa kanguva haisi kutimirira ngatikurumidze kuziva kuti chinhu chatiruda kuita panapa chichabata vanhu vakawanda saka isisu ngatirege kuzvinzvera kuzvifunga nokuda kutsvaka zvinzvimbo kana kuti handidi kuti ndizoitwa zvakati isisu ngatichingozivai kuti chatiri kuda kuvaka zvikurukuru ndichocho chekuti nyika yedu yabva here mumatambudziko
zvichakadai nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti amai mujuru nemutungamiriri weMDC vamogeni tsvangirai pamwe nevakasarudzwa kuti vatungamiriri record vaElton Mangoma vakasabatana pamberi pesarudzo zvinopa vamugabe mukana wekukunda musarudzo dzegore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vanotengesera migwagwa vari kurasikirwa nezvinhu zvavo zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora izvo vari kutorerwa nemakanzuro maguta zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti makanzuro anofanira kubvisa mumigwagwa vose vari kutengesa zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangulza anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo mamwe madhorobha asati atanga kubvisa vanotengesa mumigwagwa mumaguta akaita seHarare neMasvingo mapurisa ekanzuru pamwe neZimbabwe Republic Police ari kufamba mumigwagwa achitora zvinhu zvevanhu vanonzi vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe. Kumasvingo vaya vanenge vatorerwa zvinhu zvavo vanokwanisa kunozvitora kumahofisi ekanzuru kana zeta rapi kana vachinge vabhadhara faindi. MuHarare kanzuro inotiri kuparadza mirivo michero nezvimwe zvinhu zvinosvika matani maviri zuva rega rega. Mutauri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti zvinhu izvi zvinonzi maperishables hazvibvumidzwe kudzorerwa mumigwagwa.
Zvinhu izvi zvinge zvauya pano kuno kuMunicipal Police tinobva tazvipwanya kuti zvisadzokere kunotengeswa zvakare nokuti tinenge tazvisanganisa nezvinenge zvatiita tsora panangana nangana zvosangana uye vazhinji vanenge vachiita mabasa ayo macho vanenge vachitengesera panzvimbo dzisina hygiene saka kuti muzodzosera zvinhu zvakadaro zvinozonotengeswa futi zvinoneza uyezve kana ari semaapple haungazivi kuti iri apple ndera nhingi.
Asi vanoti vaya vanenge vatorwa zvinhu zvakaita sembatya kana mbozhanhare vanokwanisa kuenda kunotora zvinhu zvavo kumahofisi ekanzuro vabvisa mubhadharo. Vachideme vanoti nyaya yekuparadza chikafu michero nemirivo inoitirwa kudzivirira zvirwere zvakaita sekorera sezvo zvinhu izvi zvinenge zvatorwa munzvimbo dzisingabvumidzwe. Vachideme vati kana zvinhu zvikagarisa zvisina kutorwa kanzuro inozozvitengesa. Zvichakadai vachideme varamba mashoko ekuti mapurisa nevamwe vashandi vekanzuro vari kutora zvinhu zvinenge zvatorwa vanotengesa mumigwagwa vachiti izvi hazvibvumidzwe nemutemo. Imwe nengo yeZimbabwe Home Industries Association amai Mata Shumba vati manyepo kuti vese vari kutorerwa zvinhu vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe. Vati semienzaniso kanzuro nemapurisa vari kutora zvinhu zvevanhu vari pane mimwe misika yakavhurwa kare kare.
Tipetiudzei nokuti ndizvitirano titsanangurire kuti nasitira aifana kuti munhu mangwana anokuona kwanana hausi mutungamiri nokuti hauna chawabudisa kune munhu kuti asigadzirirei vasikana musaode vasikana kuri kunzi zvakati zvakati kuri kunzidzirai kuti vanhu vanaaizirai kuti asi vari kuuya vachitorora zvinhu nekanzu munhu achibhadhara.
Zvichitevera mashoko avamugabe gurukota rinoona nezvedunhu reHarare amai Miriam Chikukwa vakaita musangano nekanzuro yeHarare mapurisa masoja nemagadijere vakatanga chirongwa chekubvisa vanotengesera mumugwagwa icho chinonzi charamba chiripo kusvika guta rachena. Izvi zviri kuitwawo mune mamwe maguta nemadhorobha asi mamwe madhorobha achiri kuronga kuti ofambisa chirongwa ichi sei. Vanhu vakawanda munyika havana mabasa izvo zvave kuita kuti vararame nekutengesa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 MuHarare ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Kuepwe, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara. Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East, neSouth, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South, East and West, Manikaland, Chipinge Central, West, East, ne South, Musikavan, Chimanimani, East, ne West, Mutare, South, ne West, Buhera, South, Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North, ne South, Mount Darwin, North, ne West, Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South, Mutoko, East, North, ne South, Uzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Sudan vaSalva Kiir neZuro vakavhura chipatara chekutanga munyika yavo chinorapa itsvo chiri muJuba, vakati iri danho guru munyaya dzeutano munyika. Chipatara ichi icho chiri kugamuchirwa nemufaro munyika ine kurwisana yeSouth Sudan iyi chichapa rubatsiro pachena kuno vose varwere veitsvo vemunyika iyi, kusanganisira vanobva kune dzimwe nyika vanenge vagara munyika iyi kwenguva inokwana mwedzi mitanhatu. Vanhu vanonzi vane mafungiro akasiyana siyana panyaya yekuti zvinoshanda here kunyoresa kuvhota nekuzonovhota kana kuregera, sezvo vanhu vakawanda vakambovhota vari kuti havachisina chivimbo nezvinobuda musarudzo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kushomeka kwehuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota mumatunhu ose munyika, Studio 7 yataura nevagari vemuchinhoi, Kariba neHurungwe kuti tinzwe maonero avo kuti sei vanhu vazhinji vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota uye kuti chii chiri kuita kuti vamwe vade kunyoresawo kuvhota. Mumwe mugari wemuchinhoi, Vanoe Mazani, vakanyoresa kuvhota, vanoti kunyoresa kunovhota nekuzonovhota zvinopa vanhu mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda uye kuti pave neshanduko yavanotarisira munyika.
Ndomange kuvhota kana kuregista kunovhota kunobatsira pakutizo ndokutoti tikwanise kuunza shanduko yatiri kushuvira kuti ive iripo.
Muzvari Chipo Nyama vekuHurungwe vanoti vakanyoresa nekuda kuzovhota kuti vhoti yavo iwedzere pane mamwe ebato ravo kuti rikunde zvine mutsindo.
Vanowanda vanowedzera kuwanda mavhoti chenowandawo dangawo zvangari nevhoti yangu vanobva wedzerao.
Vabazani vanoti dambudziko guru ravepo nderekuti vanhu havachisina chivimbo nesarudzo munyika. Vamazani vanoti vanhu vasinganovhoti vanenge vachitovhotera vanhu vavanenge vasingade, sezvo vachizosarudzirwa vatungamiriri nevanenge vanyoresa nekuzonovhota.
Kunyanya kana vari vanhu vemutauni kudai so, isusu tikana tikasanovhota zvoreva kuti kune vamwe vachativhotera, kunyanya ivava vekumaruwa.
Asi mumwe mugari wekumakonde, Vanomo White, vanoti havana tariro yekunyoresa kuvhota sezvo pasina shanduko iri kuunzwa nesarudzo munyika.
Rasiya ndakavhota chinzikavhota zvinopiwa chi unowana vhoti ndinochinja zvinochinja kana life yako anoti yo life changes kana wavhota, but apatavhota manje pointless kundanovhota kwandiri nisekuona kwangu hapana chinochinja so far hapa nezvazvoita pa 2013 kusvika pari zvinezvi hapana chamburi chachinja kwandiri.
Mushandi we Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC va David Mbaira avo vanoita basa rekushambadzira kuti vanhu vanonyoresa kuvhota mudunhu rekariba nehurungwe vanoti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuti vakunde musarudzo.
And they can register to vote in Kodzero yako. For you to win it, you have to be in it and in it. Muta zade kunyepewa.
Nyanzvi yezvesarudzo nematongerwo enyika vaDanford Cherima vemuchinoi vanoti kunyange munhu achifunga kuti haana chekuvhotera anofanira kunyoresa nekuti panozoitwa sarudzo anenge ave nemamwe maonero nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvinoshanduka-shanduka nekunakidza kana nguva yekuvhota yakwana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Asa Chigoriwa.
Musi wa 14 gumi guru, migwagwa yemuguta guru remuSomalia yakanga yakazara nedzimotikari nevanhu, apo rori yakanga yakatewa nezvinoputika yakaputika mazana nemazana evanhu vakafa. Mushure mezvo rimwe bambu rakaputikazve mune imwe nzvimbo muMogadish Mekare. Kurwisa uku kwakauraya vanhu mazana matatu uye mazana mana vakakuvara. Uwandu hwavafi hwakadai hausati hwamboitika munhoroondo yeSomalia. Kurwisa uku kwakapa kuti vanhu vakawanda vafe kusanganisira zvizvarwa zvekuAmerica. Kunyange hazvo vagari vemuSomalia neavo vanobatsira pachangoitika njodzi vakabatsira nekushinga, pane zvizhinji zvinoda kuitwa mukubatsira vanenge vapindwa nematambudziko. Kutanga musi wa 17 gumi guru, America iri kutumira ndege dzizere norubatsiro rwokuendesa kuMogadishu kuitira kuti vakapona mutsaona iyi vabatsirwe. America inoshora zvakadzama zviri kuitwa nevanopurikidza mwero. Mutauriri wemuzinda weWhite House anoti America inomira nevanhu vekuSomalia ichitsigira hurumende yavo kuti vagare murugare vachivaka nyika yavo. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zvakaitika kuMogadishu kuSomalia. Maaerengero waneni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, makundano echibuku Super Cup ari kupinda masemi final asina kana nzombe huru imwe chete yenhabvu muZimbabwe zvichitevera kudzingwa kwaitwa Caps United kubva mumakwikwi aya. Michael Okariati anotipanya iye.
Castle Laga Premier Soccer League yadzinga makepe-kepe muchibuku Super Cup mushure mekunge Green Machine aonekwa aine mhosva yokonzera mirizhonga yakaita kuti mutambo wavo neShabani Mine ugumire munzira kumaGlass Stadium musi wa 8 gumi guru. Kunyange hazvo nyaya iyi yakatongwa musi wechipiri, gwaro rabva kumutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare rinoti mutambo uyu wapiwa Shabani Mine nezvibodzwa 3-0 uye zveMagreen Machine aripiswa mari inoita iyo zviuru zviviri zvemadhora zvitevera mirizhonga yakaitwa nevatsigiri vavo. Shabani Mine yave kusangana neHow Mine mumutambo wekutanga yemiviri iyo ichatambirwa munhandare Baba Field Stadium nesvondo uchizoteverwa neuyo pakati peBulawayo City ne Harare City. Premier Soccer League yaronga kuti mitambo iyi itambwe zuva rimwe chete munhandare imwe chete kuitira kukwezva chaunga sezvo zvikwata zvasara mumakwikwi aya zvisina vateveri vakawanda. Mune imwewo nyaya yatichangowana, chikwata cheCapes United chapinda mukuchema mushure mekushaya kwaFriday Piri uyo akaitisa mbiri chikwata ichi achitamba nevatambi vakaita saJoe Shambo, Stanley Duduma, Sheki Tauro naStanford Sticks Mutizwa. Piri ashaikira kuparire nyatwa hospital nhasi masikati, asi urongwa hwekuradzikwa kwake hausati waziviswa. Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vanoti nhabvu muZimbabwe yaratsikirwa zvikuru nekushaikwa kwaPiri uyo akambotambira chikwata cheMawarriors pamwe nekurairidza Caps United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Thank you. Muchirongwa chelive talk na 8 PM tirikutarisa zvinoreva kudomwa kwavamugabe sa WHO Goodwill Ambassador for Africa on NCDs. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318. Muimbi wechidiki Tarisa Ivushe, uyo akaberekwa kuZimbabwe asi achigara kuAustralia, akabura kambo katsva kechitendero kanonzi Revive Us, ako kakatsikiswa kuAtlanta kuGeorgia muno muAmerica. Tarisai akambokwikwidza muchirongwa chekutsvaga vaimbi cheAustralian Idol, uyo akamboshandawo neDisney pamwe neLion King. Blessing Zulu Studio 7 abata Tarisai akatanga nekumufunza kuti sei akafunga kuimba kambo aka.
And why I chose it is because nezvokuitika zvese in the world, kune ma wars, kune ma political fights, Zimbabwe kusafa financially and economically, kune ma issues. So I just thought vanhu vanonida hope and to remember that no matter what we are going through kana zviri kuitika kwatiri, Mwari vari kuzviona and vane chinangwa nesu.
Asi zviri nyore here kusikisa uku kuno kuAmerica nekuti iwe unogara kuAustralia?
Taitoda kunyatsoshanda nesimba. Pane a few things I don't wait kuti izvinoshanda izvazvishanda. Saka kana wadecida izvozvo, unofanira kuziva kuti kune macosts are involved to travel. Sometimes unotoda kutoti uregedze kurara kuti muachieve zvamunenge muchida kuachieva.
Tiri kuona vaimbi vakati wandei vanenge vakuburitsa kambo kamwe chete kana kuti single. Chii chiri kuita kuti iwo umboburitsewo kambo kamwe chete aka kana kuti single iyi panguva inoi?
Single inobatsira kuti inopromota album inenge richiuya. But vanhu vakawanda, ma new artists for example, vanoburitsa one song because vanoda kutesta market, number one. Number two, zvinovaseva mari. I remember ndaitaura na Anton Nezuro, manager wa Dalinjek from Hillsong, achiti munhu mufirst world akaspenda $20,000 to $40,000 anenge atonzi arekode an album. Saka ukaita imagine an album of 10 tracks, 11 tracks ichikosa in between then. Kutofinga kaimba ipapo. And when I know raise a mari from single, sometimes from EP. EP is half of an album now. 5 tracks, 6 tracks. Akatengesa akapusha over awedzera mari yake kuti arekode a bigger album for the next project. That's why vanhu vakawanda vakushandisa method yo. And also because my record labels haachanyanyo offer my contracts akawanda kune ma artists akawanda. It's either vano offer my distribution and artist anoita self fund kurekoda album rake. It's because zvinza kudura, trend ya chinja kwane ma digital downloads. Akusisina ma physical sales muma stores as much as zvaimboitika 10 years ago.
Tichipeta chirongwa chedu, Tari, ungatiimbire here zvishoma kambwe kakanonzi Revivers?
No problemo. Shake our city, we knew our strength, Lord. We thirst for you, fill us again.
Kambo kanosimudza mweya kubva kumuimbi Tarisai Ushe anga ari parunare ku Sydney ku Australia na Blessing Zulu Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti havasi kunyatsofara neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanokokera musangano wevatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodomwa neWHO saGoodwill Ambassador anomirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe. tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti muwe nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokusiyai mina Chris Gande.